A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington. This July the 9th, 2015. Welcome to the women's segment, Ngati Kurukure Madzimai, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedis Jeremiah.
And today we have a special program where we are looking at the recently ended Women of Dominion Conference in Cincinnati. We want to hear from you on your views on such gatherings. And if you have some in your area, give us a call.
To join our discussion, you can call us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you back.
And as you know, Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8:30 p.m. But for you ladies out there, Thursday is your day.
We are also on the web on www.voazimbabwe.com. Lobanjalo ku www.voashona.com. Lobanjalo ku www.voandebele.com.
Today on the Women's Roundtable, we are looking at the Women in Dominion Conference, which was held in Cincinnati, Ohio last week. We are trying to find out from you ladies out there what your views are on such gatherings. And if you have some in your area, please join us on the show tonight.
The Women of Dominion Conference actually, Marvelous, brought together hundreds of interdenominational Zimbabwean women from all over the world to fellowship and share ideas. So today we want to hear about that. We have so much coverage of that conference. We've got pictures, we've got videos and everything else. Lamhlanje kuhlelo lwethu sikhangela ikakhulu imbuthano enziwa ngabomama. Sigxile kakhulu imbuthano enziwa ngabomama becebisana bephana amacebo bexoxisana nje bebodwa. Silo mbuthano obekhona ngeviki ephelileyo owe Women of Dominion International. Lo mbuthano wenzelwe edolobheni leCincinnati eOhio khonapha eMelika. Kube laba isifazane abangamaKristu abaningi, abanye abavela eZimbabwe, abanye abavela eSouth Africa. Marvelous waluza.
Aiwa PJ iro idama. Nasi muchirongwa chedu chemadzimai tichange tiri kutarisa musangano mukuru uyo wakaitirwa iwo muguta reCincinnati kuOhio muno muAmerica svondo rapfuura, apo madzimai anobva kunzvimbo dzakasiyana siyana sekutaura kwaita PJ kuZimbabwe, kuSouth Africa, kuCanada, kuAmerica, imo muno muAmerica nekuUK vakasangana ivo kuCincinnati kuti vazeye ivo nyaya dzekwaMwari. Uyezve nekuti mudzimai akarongeka anofanira kuita sei zuva nezuva. Saka nhasi aiwa tichakomborerwa nekuti tine vana mufundisi vakuru, tine vatereri vedu vanga vachitinyorera kuti aiwa chirongwa ichi nhasi tinoda kupinda tinzwewo kuti tingatangawo masangano akadai sei kwatinogara. PJ?
Yeah, I was at the conference. I really was blessed. I actually had the opportunity to intermingle and just be joyful unto the Lord. And we were dancing, we were singing. There was just so much joy. And it was a Holy Spirit-filled gathering.
I do regret not going, PJ. Due to some family commitments, yeah, but I think you had a package prepared for us of some of the events that happened at the conference, PJ.
Yes, these are actually women in the diaspora who came from South Africa, from the UK, from Zimbabwe, and around the United States in different states. I had an opportunity to speak to some of them. I have a video here.
Yeah, let's take a listen.
Let's take a listen to that one.
Sibusisekile uNkulunkulu usincedile siphenduka sisiye ezindlini zethu sijabula ngokwenzeka le emhlanganweni wethu abomama
kulabo abangabuyanga ngibakhuthazana
sithi abangabuyanga siyalincusa ukuthi libuye next year ngoba okwenzakale lapha kukhulu sibili impilo zethu zitshintshile so sifuna ukuthi lani libuye ngomnyaka ozayo
intshumayelo ongathi uyibambile sibili ebambe inhliziyo yakho nempilo yakho as a whole
is rapture ready okhulumela ukuthi uJesu useseduze ukubuya and uJesu ufuna i-church engela spot engela blemish and uJesu is not a respecter of persons even singabafundisi sinje kumele sibe sikwazi ukuthi singasali kurapture it makes me to live a life that's holy, that's pleasing to the Lord every day because you do not know the hour and the minute when it's coming. Yes, we've been told, but we can all see that we are living in the last days.
Ndimi Dr. Marjorie Chikore, Vice President of Women of Dominion, yataka tanga mna 2012. Paita concern yewanu vaisanga na pama prayer line, wasinga onani, bachifuko tikaita sei kuti tizomboonana. Pastor Marvelous wakapiwa chiroto, vari president wenyu, chekuti tisangane semadzimai, tichikurudzirana semadzimai, and empowering each other, tichipana mazano ekutigararama sei mudiaspora. Saka gore ratakatanga takatangira kuIndiana, tikava nenguva yakazonaka, vanhu vakazvida zvinezvi. Takatanga tiri between 150 and 200 vakadzidziswa zvinhu zvakasiyana-siyana zvinosanganisira kugara mudzimba zvakanaka, marelationships yakanaka, hama kune hama, vakadzi kune varume. Zvatiri kuona kuti zviri kubatsira madzimai kuti vakure mumweya yavo. Takadzidziswa kunamata, matopics anokavhiwa nemaseminars nemaworkshops atinoita. Munhu anosarudza workshop inoenderana nezvaangada kubatsirwa muupenyu mumwedzi. Women of Dominion International started in 2012 when we had this dream of meeting as women. We knew each other by our voices, praying together, but at a certain point, we started thinking of a bigger thing. And Pastor Marvelous was given this vision, shared it with us, and we gave her go ahead to organize how she would want to start. And then she organized a committee, a board of members, which incorporates pastors, pastors' wives, and delegates from each state. So we plan together for each event that takes place.
Those were were some very inspirational views, PJ, and some really heart, you know, touching music. But I think you need to explain to our listeners who Pastor Marvelous is, because she shares the same name as me.
Pastor Marvelous is actually the president of Women of Dominion International. Unfortunately, she was so tired, I couldn't get her on tape. But she did send her vice president, which is Dr. Marjorie Achikore, a woman we just spoke to a little while ago. But we also had a very powerful sermon from our guest speaker. Our guest speaker was Pastor Catherine Marurama. Pastor Catherine would preach in the morning session together with other pastors, and then she would preach again in the afternoon session or into the evening session, all 3 days of them. But there were so many, she broke down into different topics. Mm-hmm. But the main highlight was...
Yeah, I was actually going to ask you that, PJ, that, you know, you seem there seemed to be a lot of activity. But yes. For you, what was the major highlight that most of the women that you spoke to after the conference said, you know, they took away, they're going to practice at home when they get home? What was the highlight for you?
The highlight here was Pastor Catherine's sermon.
Mm-hmm.
It was really revealing. It was from the heart. And let's just take a look or listen to what she had to say.
Okay.
I want to be real. Pama, ungo kurumiza kusadaira. Nekuti munhu wongo shitaura na everything. Saka what I did is, kutika na utawa pafundu, tiri pama zume kutu waka mwari. Mwara kutu waka mwari. Iti kaya tiri iti. Zakada iti, zakada iti, zakada iti. Nekuti nata get through to the other person. Pama utu not pama, you are not even getting through. But nakatika, nakanamata mnamata kutu mwariga.
That was here, Pastor Catherine Marurama. The topic here was rapture ready, and the whole theme of the conference itself, Marvelous, was called Ebenezer.
Wow,
that you've brought us this far.
Yes, that sounds
so powerful.
Really powerful, PJ. And we are actually lucky because we have Pastor Catherine Marurama on the line with us. So would like to welcome you to the program, Pastor Catherine Marurama.
Thank you, PJ.
We've just been listening to your powerful sermon that you gave at the Women of Dominion. Unfortunately, I wasn't able to be there, but PJ was there. But maybe give us a brief of your takeaway from the conference. How do you think the women received all the speeches that you gave?
I really saw that this conference was divine. It was like an appointment with God, because I've been receiving a lot of calls, and some were going to Pastor Marvelous, and some people who were not at the conference were even calling me and saying, you know, the people at the conference are saying they were so much help. And that's the whole purpose, to help the woman, to transform them, to take them to another level of fearing God. And especially on that message of rapture ready, I've seen that there are Christians, many Christians, we claim to be Christians, that we have relaxed a lot. We still do everything else. We still say everything, still gossip, we still do all these other things. And while we say we're waiting for the coming of Jesus Christ, but Jesus is coming to take a church that is blameless, without any blemish or wrinkle, according to the word of God. So it was like just to equip the woman, to make them aware that we're still waiting for his coming. Let's make things right. Let's have the right friend. Let's do the right thing. So why are we waiting for his coming?
Thank you very much, Pastor Marurama. We are going to come back to you, and we also welcome Pastor Lynette Jaranyama, but we will take our first caller, PJ, before we go to Pastor Jaranyama. Tinemu tererwe doktanga, Mzware Frida, Chanakira Muripa Runare Rapa.
Hai wandiripo.
Hai watu no kuchinga miza ipa no pachirongwa chedu che madzimai.
Aiwa, tinotenda kunge tiri pano.
Aiwa, mungatitsanangurewo ndimo mumwe wemamwe madzimai vakaenda kuconference. Titsanangurewo kuti zvii zvamakadzidza uyezve zvamuchazopakurirawo vamwe vasina kukwanisa kuenda.
Aiwa, ndinoda kungoti it was very empowering. It was just spiritual empowerment. The teaching from you know, the pastors who taught, who were, you know, just teaching. The theme of the conference was Ebenezer. And before I went to the conference, I really had no understanding of the Ebenezer. So during the conference, we really learned a lot. You know, it was mostly about how, what God had done for the Israelites. And I think the story is found in the book of Samuel. So it was just, you know, what God had done for the Israelites. And, you know, there was a time, a period where they had to fight the Philistines and they won the battle, you know, because God had a hand in it. And during that time, they just set a reminder of where God had brought them from, what God had done for them. And this reminder, they called it Ebenezer. So during this conference, it was, you know, for us women to be equipped, to be empowered, and to be reminded, you know, what God had done for us and where God had brought us thus far. So during the conference again, you know, we were just reminded, you know, to remain standing firm, to remain spiritual, and what God looks at, you know, in us, and how we can continue to stand firm, you know, in the spirit, and how we can remain close to God, and how God, you know, can help us, how what we need to do as women. And, you know, a question was brought upon us, where we are rapture ready. And, you know, it was the time for us to reflect in our lives, you know, and decide if God was to come now, were we ready? What was the thing that we were doing in our lives, even though we call ourselves Christians, you know, that was keeping us, you know, away from God. But, you know, amongst ourselves, you know, believing we are Christians, you know, outside, but not inside, you know, just not ready inside.
Ms. So, Frida, if I may come in there, we have another caller who's calling from Zimbabwe. So I'm just going to ask you to wrap it up quickly, that in your day-to-day life, are you going to find some of the lessons that you learned at the conference useful?
I was so equipped. I'm not a person who fasts or, you know, prays every day, but after that conference, I started doing all that. I started practicing what was preached. And I thank all the pastors. You know, it was powerful. And anyone who listens to this who did not manage to attend, I would recommend that they attend the next conference.
Thank you very much, Ms. Frida. I understand you're in Maryland, here in the United States?
Yes, I am.
Thank you very much for your contribution.
Thank you.
Okay. PJ, tine mwe mtere wedu ari kufona vari ku Zimbabwe, Sisi Pamela. Hello, Sisi Pamela.
Hello.
Makadi.
Ndiripo, makadi zvenyu.
Aiwa, muri kupi Sisi Pamela?
Ndiri ku Waterfalls.
Ehe. Harare. Aiwa imaita rombo rakanaka nekuti nhasi pano tine vana mufundisi Pastor Catherine Marurama na Pastor Lynette Jaranyama vari kutaura ivo nezvemusangano mukuru wanga uri kuno kuAmerica unonzi iwo Women of Dominion asi achida kunzwa kuti ikoko kuZimbabwe mune masangano akadai here kuti madzimai anosangana vachikurukurawo nezvamwari kana zvimwewo zvamunoita ikoko.
Kuno tine mamai tine ruwadzano munonzwa madzimai edu eruwadzano vaya nemachechis akasiyana siyana tinosanganawo panenge kazhinji tinowanzosangana panguva yekuti tinenge tichingoda kurumbidza mwari tichitaurawo nematambudziko atinoona mukati medzimba dzedu asi zve tinosanganawo kana pakange mumwe wedu achinge aonekwa nedambudziko kana kuti patinenge tichiona kuti hapana kumira zvakanaka sezvamunoziva muno muZimbabwe zvinhu zvakatiomei zvakanyanya zvekuti pane nguva yatinoona kuti tine varwere vanoenda muzvipatara asi vashoma vanenge vachikwanisa kubhadhara mari dzemuzvipatara muya kana kuti vanenge vane mamedical aid saka vazhinji vanorwara vachienda muzvipatara isu semadzimai muchechi matinenge tiri tinounganawo totarisa toona kuti mumwe wedu awirwa nedambudziko rakadai asi maybe haana kana mari yekutenga mushonga kana yekubhadhara chikwereti yekubhadhara mushonga kana mabhizi ekuhospital so tinoita macontributions atinoitawo semadzimai toenda tonobhadhara mabhizi aya kana totenga mushonga unguva kumba kune kusina kana zvekudya so we can also contribute towards food totengera vana vanenge kana vana baba mazuva ano isu madzimai emuZimbabwe madzimai aakunyanya kuriritira mhuri zvakanyanyisisa dzimwe nguva taakutoita taakutocontributa kudarika zvinenge zvichiitwa naana babawo nekuti madzimai akazoona kuti tinotofanira kumirawo kuti mhuri dzedu dzirarame saka tinoona kuti mwari vanenge vachitibatsira saka isu tinoungana chaizvo tichiita macontributions atinoita tichibatsirana nevamwe wedu vatinoonanata nawo.
Aiwa tinotenda sisi Pamela Katerere kunge manga muinesu pachirongwa musanete rambai muchifona muchitaura nesu kuti tinzwewo zviri kuitika kunharaunda kwamunogara.
Zvakanakai.
Tinotenda PJ.
Woti samukele uPastor Lynette Jaranyama siyakwamukela kuhlelo lwetu. Hello
ngiyabonga pati Letina Jaranyama.
Letina. Yeah. Okay.
Thank you.
Yebo, isiyakwamukela ke kuhlelo lwethu. Sisuke emhlanganweni lo, nguwe ke wasivulela lapha. Usitshela ukuthi ena namhlangano lo ukubusisa kungananani. Kodwa ke emfuna emfuna ukuthi usichazisele abalaleli bethu. Ngizathanda ukubana usichazisele ukuthi eBenezer khona i-theme ye conference lay ichoni vele. Ungasuka lapho ke ubususitshela ukuthi imfundiso esayitholayo ngale rapture ready lay ichoni vele asiqale ngoEbenezer.
Ebenezer kuthi ukuthi that's far the Lord has taken us akuthi ukuthi we you know we are sitting on our laurels but it's a transition pa conference zwaka explain ukuthi God still has more for us. Yes, God has done this for us, Women of Dominion. It was the fourth conference, but God still has more. So it's a transition to reflect and to be thankful to God for what he has done, but still expecting more from the Lord, because he is a God who takes us from glory to glory.
Kodwa abakhuluma isiNdebele bafuna ukuza ukuthi nxa usithi eBenezer uchona.
Sithi ukuthi uNkulunkulu lapha sifikise khona.
Yeah.
Sonke sikubonayo khonapha uNkulunkulu osesenzeleyo. And sesimbonga ngalokho asenzele khona futhi si believe ukuthi okhona uzasinika more and more okuningi.
Izibusiso eziningi. Yeah. Kule mfundiso le rapture ready enziwa nguPastor Catherine. Kuchona ukuthi rapture ready.
Rapture kuchi kuti khona since we have been singarantwana labo gogo vethu babe seri kuti Jesu yaiza but that is ungavala ugwalo ka Matthew chapter 24 u Jesu explain kuti khona xa sengizabuya ngizabona lokhu nalokhu nalokhu
konke okwenzakalayo khathesi all over the world kuyatshengisela ukuthi uJesu sezabuya useseduze.
Yeah.
So ukuthi rapture ready uNkulunkulu uzabuya ethatha ibandla lakhe
abangcwele bakhe
yabangcwele bakhe according to that verse yokuthi khona uzothatha abangcwele abaholi abangala spot abangala blemish.
Yeah.
So kuba rapture ready kusho ukuthi umuntu uzikhanyele ukuthi uJesu angabuya namhla ngiyahamba kumbe angisuke ngihambe ukuthi ngihambe kuyinto okumele ngibe kwenze kumele ube umuntu ongcwele ngoba uJesu uzothatha i-church engcwele ngoba yena ungumuntu ongcwele.
Ubambe khonapho lokhu esixoxa ukuze kuye ube lihola kodwa ke ngiyabona uMavelas lapha la yangathanda ingcazelo unoda kuti tinge tichitaura kuti rapture ready nemuchikaranga.
I think regaitende kuna pastor Marurama tanzwa manyatso tsanangura muchirungu nyaya ye rapture ready tichitaurawo kune vamwe madzimai asina kukwanisa kunge vari pamusangano uyu kana muri kutaura nyaya iyi mune muchiti chichi chamuri kukurudzira madzimai
kuti ishe Jesu vakati vanodzoka kuti vachechi yavo asi makati ivo hapana anoziva zuva kana nguva asi musokurawo mubhavatipa masaini atinofanwa kutarisa kuti izvi zvikaitika izvi zvikaitika izvi zvikaitika moziva kuti zvava pedyo zvino kana tikatarisawo nemaziso emweya iwawawo tikuona kuti zvinji zvakanzi zvikaitika zviri kutoitika zvinhu zvakatoitika saka zvaakuda kuti isusu sechechi tichibvunzana kuti masaini aya ari kuratidzwa kuti Jesu vangangodzoka anytime from now. Are we ready? Takagadzirira here kuti kana vakauya vanotiwana tisina ruvara kana gwapa sezvinotaura shoko ravo.
Mamwe madzimai Pastor Catherine vangavunze kuti vogadzirira sei?
Kugadzirira kwedu kushanda upenyu kuona zvese zvinotaurwa mutsoko ramwari kuti hazvidikamwe zvinoreva ana upombwe ana kuroya vana kuita makuva ana kuvengana ana godo pasi vamwe vasingaiti zvihombe zvekunze izvi but mukati umu mumoyo dzatinoti pachirungu heart issues ane mabitterness ane hatred haafogive akangorwadziswa nemumwe munhu nyaya yacho haiperi inotaurwa 2-3 years 5 years 10 years yowe ningari mucheche murume wangu akazondidai ipapo munhu mwana wacho ari kunzi ari mucheche atova ne 20 years kureva manje kuti manje Jesu haasi kuzouya kuzotura cheche yakadaro saka ino inguva yekuti kana ndandisingaregereri ndoti mwari ndibatsirei ndiregerere I decide to forgive so and so on. Because forgiveness is a decision. Then God will help you when you have made the decision. Inguva yekuti sikai mukati mangu moyo wakanaka baba vandudzai mweya wakarurama kugara ndakatozvigezesa day by day zvandaitaura izvozvozvo paclip yamapleya iyo kuti pamwe tinovarayirwa ndaipa example ndichiti inini ndiri mufundisi kasi ndinoita nyaya nevamwe vafundisi tigopedzisira pamwe takutotaura dzimwe nyaya pamwe dzinogona kutoreva mumwe kana kutaura zvimwe tinogona chine kutaura mumwe munhu kana tichitaura zvakanaka nezvake.
Pastor Marurama, tichambokubatai mbijana nekuti tichambosiya vari kumaredhiyo tichienda kuTV program yedu asi rambai makabata uyezve naPastor Letina Jaranyama rambaizve makabata. We would like to thank our guests and our listeners. Please do not hang up. But for our radio listeners, as you know by now, we are streaming live and you can join us on www.voazimbabwe.com. Please stay tuned. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Mina Practice Jeremiah. Sesivalelisake abalaleli bethu abaku radio. Sidibaneni ngeviki elizayo. Kodwa labo abalokhe bebukele belalele njalo ku web sikhona ku www.voandebele.com loba ku www.voashona.com.